Sadunu wenzimbo yeskato masungo, watayati sonaru ziviche, pamwina sabu kuhenri makusha, masungwa nasi mshure mekura mba kusayena magwaro, haba kuhurumede kutuwa uze wano wabu kutuwa ebude muminda ii. Asinyanzi mwenye ya temtemo zinoti, mapulisa akanganisa zukuru kusunga wano ava. Mutaurilwe mapulisa mdu nule masungo, Inspector Charity Mazula, wata wasu kuziwa nezo kusungwa kwa waru ziviche, pamwina wa makusha vachiti wanga wasirimu ofisi. Nzimbo yeskato, ine mapugu mano mwe anoti muza chikutuwa manunure makaswa banga stole nire kwa mtukutira muridhiruma buku manumwe aya zikabata ni zazineta wa nanosika zuhuru zishanu mugariwe mbukure kwa chikutuwa wa Edmo Matarano wanyinyu tazukuru nekuzimbo kwa bari kuitwa mzimbo yavo ne urumende bato ravo ravati waka tigira utili zuke panyanga msaru zoze gorela pera
izisu kunzitine inja atigoni kinda atisina kwa tine inda nukuta atisi shiri. Shiri ndio inongonzi, you can go nowhere. Ino ndio wana umwe mtuo kuwaka. Isa disi shiri. We are here. Tozo viswa muno muna president. Wachitu za kutine njepi. Not those people working in president. Varu kusevenza asi apana wanu wataka votera. Isitoda wanu wataka votera must be there. Ndio watibu za kuti this program is belongs to us. You go to this place. Without place to go, never go.
Urumende kubudikiza negurukuta reze bazi reze minda neze kuri imwa wapire nzishiri wakati wata visa vanu wakazi gari za voga nekutu wakachikula chikamu chemutemu wikazeted land act mutamba za puwa wakari awa zaka baku bazi iri urumende inoti wakari awa wakazi gari za siriba mteme uye wakachikamu soa 15 dira wakati vaba wata sungo wachendi soa kumatare ezi mosa mungwe mugari amai kundai haruzuviche vanoti ivo urumende iri kubadzinga munzvimbo yematete guru avo
nekuti isi tichigara pano tagara panzvimbo yematete guru edu saka nei vachibakodzero dzedu norizivo rwedu isi hatina kugara tega pano tagara nokuda kuti ndipo panzvimbo yematete guru edu ine yatakagara inei uye kana muchisvika imi muchisvika muchiti vanhu ibvai munovati vanoendepi. We after all vanhu ava ndo vanhu vomusangano vezanupf kuno kwese kukakuna vanhu vemdc vanhu vezanupf munoda kushungurudza here muri kurwa here nomusangano kana kuti muri kurwa nei apa ina ndichazivi kuti hurumende nomusangano ndezvipi handichatozivi different ipapapa kuti zvazvipi.
Vamwe vataura nestudio 7 vanoti vave nemakore gumi nemasere achigara munzvimbo iyi uye vakavaka misha yavo yakakura vachishandisa mari dzakawanda nekudaro havangasiyi kana kuputsa misha iyi sezvo hurumende isina kuvaudza kuti chavaripa here kana kuvapa imwe nzvimbo yekugara. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vaomen mafa vati hurumende yaita zvisiri pamutemo nekuti bumbiro remutemo yenyika haribvumidzi kudzinga vanhu vasina kupiwa mvumo nedare repamusoro redzimhosva uye haina kutevedzera gwara mtemo zvakakwana.
Ndito ne hurumende zvavana kutevedzera mutemo particularly section 71 yebumbiro remutemo nova mutemo mukuru unotaura iwo kuti vanofanira hurumende inofanira kupa vanhu a reasonable notice iyi tsamba iyi kuti pane 7 days yeti dzekuti vanhu vabve ivo vane over 20 years vachigara ipapo saka one tsamba iyoyo haisi kupa reasonable notice. Chechi 2 government iri kuti iwo vakagara zviri unlawful izvozvo chete zvinogona kutitemenwa nedare kuti magariro akaita vanhu ava zviri anlofu here or zviri lofu saka dare government yaenda kukoti ita application yekudzinga vanhu kana yagrandiwa izobudisa vanhu saka tsamba iyo haina haihold water pamutemo.
Studio haina kwanisa kunzwa kuna vashiri divi ravo panyaya iyi asi vagari ava vanoti havazozotevedzera zviri mutsamba dzavapiwa uye vakatogadzirira kusungwa. Vagari ava vakatora purazi rainzi muzero iro raiva ravanomen Richards mugore ra2000. Ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.